Maangwana na kanaka watereri, tinosangana zvakare maangwana na nasi, uri musi wechitatu, chivabu 16, 2018, nguva dzava 6. Makaterera ku Studio 7, nepenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukura kwemutengo wekufambisa ndokudhura kunoita mufambo wekuti munhu agone kunotenga kunze kwenyika achiunza munyika. Ndokukwira kwemutengo wezvichatengeswa zvacho.
Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari woramba uchikwira.
Tinotarisira kuti vanhu vese nyika yose vanga vasina kurejesa kuvhota vatsvage nzvimbo iri pedo navo varejeste kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dza2018.
Zeki yowedzerazve nguva yekunyoresa vanhu vari munharaunda dzavo kana kuti mop up exercise kuti vakwanise kuvhota gore rino.
Hapana chinokonesa kana vana veZimbabwe vazvida. Kune dzimwe nyika tinozoona kuti tasara nguva doko doko iyoyo, zvinoita kuti mvenga akakwanisa kupinda pakati penyu. Tinoziva mabhindao kezano pia.
Bato ramai Joyce Mujuru re National People's Party rinoti mapato anopikisa anokwanisa kubatana sarudzo dzisati dzaitwa, kunyange hazvo vamwe vari kuti vakadya manonoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wakakwira nezvikamu zvinosvika 0.008% kusvika pa 2.71% kubva pa 2.68%. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Energy Regulation Authority kana kuti ZERA rinoti kukwira kwaita mitengo yemafuta efambisa dzimotokari epeturu nedizeri munyika kuri kukonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta kunyika dzinogadzira mafuta aya. Mutengo wepeturu wakakwira kubva padhora rimwe chete nemasendi matatu kana kuti $1.33 kusvika padhora rimwe chete nemasendi makumi mana kana kuti $1.40 parita. Ukuo diziri rakakwira kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nematatu kana kuti $1.23 kusvika padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nematanhatu kana kuti $1.26. Vanotenga nekutengesa zvinhu kubva kunze kwenyika vanoti izvi zvinovaisa parumana nzombe nekuti mitengo yekufambisa inobva yakwira zvipowo kuti vade kuwedzera mari yekutengesa zvinhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zvavanofunga.
Inyaya yatishungurudza zvikurusa vanotenga nekutengesa kunze kwenyika. Zvinoshungurudza zvikurusa kunzwa kuti mafuta akwira nenzira yakadaro, sekuti kukwira kwemafuta ndokukwira kwemutengo wekufambisa. Kukwira kwemutengo wekufambisa ndokudhura kunoita mufambo wekuti munhu agone kunotenga kunze kwenyika achiunza munyika. Ndokukwira kwemutengo wezvichatengeswa zvacho. Saka zvinoshungurudza zvikurusa sekuti nyaya iyi iri ngozvinobata uyo achatsenzesa zvinhu pakupedzira. Saka nyaya inoshungurudza chaizvo nevari kumabhizimusi ekutenga nekutengesa kunze kwenyika kana kungave mukati menyika imomo, uyezve vachashandisa zvinhu vatinoti maconsumers vachashungurudzika zvikurusa nekuti zvinhu zvinobva zvangozokwira, mutoro unongopedzisira waendeswa kumunhu achashandisa zvinhu.
Ipo panoitwa nyaya dzekukwidzwa kwemitengo yemafuta apa panombo daidzwawo here vanhu vari mumaindastri akaita senyaya vachiisawo pfungwa dzavo pazviri?
Bodo havadaidzwe sekuti hakuna munhu angadaidzwe pari kurongwa kuroiwa kwake. Kana uchitoroiwa udaidzwe ndikuti ndiwe wacho uri kuda kuroiwa, ndiwe wacho ucharwadziwa, ndiwe wacho uchafa. Saka haudaidziwe panguva yekunge uchitaurwa zvinhu zvinorwadzisa iwewe, sekuti ukadaidzwa zvagara unotopikisana naizvozvo. Saka isi tongotozoonawo mitengo yatongokwira totongo katika mara kuti mitengo yakwira saka ndo zvinongo itika izvozvo tinongo zoona tateswa tsvimbo mugodzi
kunana South Africa uko kunana Zambia nedzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe mitengo yemafuta inoramba iri pasi peye Zimbabwe zvinombonyatsofamba seiwo muindustry muchitarisawo muri kure henyu kuti zvinodiko kuti yekuZimbabwe ndiyo inongoramba ichingokwira chete dzimwe nyika dzichiita sekunge dzakadzikama
mukoma inyaya inorwadza zvikurusa sekuti ukatarisa unoona kuti mafuta aya anobva kuMozambique opfuura nemuZimbabwe oenda kuZambia onochipa kuZambia ikoko asi achidhura muZimbabwe zvino zvinokatika madza chaizvo kuti ko chiri kukwidza mutengo uyu chingave chiri chii rudzi rwevhu rwacho here charwakangofanana wani
kune zvinomboitirwa varimi vefodya zvekunzi kana mitengo ichikwira kudai vanobatsirwa nehurumende vachipihwa yavanoti subsidy pakutenga kwavanoita zvavanenge vachitenga kuindustry kwenyu uku munombowanawo mikana yakadaro
mikana yakadaro haiwanike zvekuti vanhu vanotenga nekutengesa ndo vanhu vakashorwa kusvika pekugumisira ndo vanhu vasingazivikanwe kunzi vane chekuita neupfumi hwenyika vanhu vanongotorwa sanike vanhu vanotambura zvavo but tikanyatsotarisisa ndo vanhu vari kusimudza upfumi hwenyika yezimbabwe ivavo asi hurumende ichine mafungiro ekuti varimi chete ndivo bedzi vanokwanisa kunge vachisimudza upfumi hwenyika asi tinogara tichivazivisa kuti aiwa foreign currency iri kupindwawo nevanotenga nekutengesa muzimbabwe
mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muHarare zvichakadaro bepanhau reHerald rinoti kambani yeZimbabwe Newspapers kana kuti Zimpapers yapuwa rezinesi rekuti itepfenyure paterevhizheni marezinesi aya anopiwa nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi vanopikisa vanoti nepfenyuro dzeZimpapers dzepa redio uye mapepanhau avo anoshandiswa mukutuka kana kushora zvakanyanya mapato anopikisa mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti anotambira urongwa weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekuwedzera mazuva ekunyorisa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota asi vachiti nguva yacho ishoma taurai shava anoti panyaya inotevera
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti bato ravo rinotambira chirongwa chemopup chezimbabwe electoral commission chekunyoresa vanhu vange vasati vawana mukana wekuita izvi kuti vanyorese vagokwanisa kuvhota asi vamaposa vanoti havagutsikane nemazuva mashoma akapiwa chirongwa ichi
chirongwa chakanaka kunyange zvazvo tiri kuona songe nguva yapiwa chirongwa ichi ipfupi pfupi zvakare vakakasira kuvhara chirongwa chakatanga kuvepo chokunyoresa vanhu mumamobile centers saka tikona soti vari kumbunyikidza basa rakawanda munguva pfupi pfupi yavari kuzvipa iyoyo asi zvakadaro tinokurudzira vatsigiri vedu nemazimbabwens ese generali kuti vamhanye vanoongorora voters roll vaone kuti varipo here vakanyora zvakanaka here nevasati vanyoresa vamhanye panguva pfupi iyoyo yapiwa kuti vaende vanonyoresa
mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Mube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotambirawo chirongwa ichi nekuti zvange zviri pachena kuti kune vanhu vakawanda vane kodzero yekuti vavhote vange vasati vakwanisa kuwana mukana wekunyoresa
tinotarisira kuti vanhu vese nyika yose vanga vasina kurejesa kuvhota vatsvage nzvimbo iri pedo navo varejeste kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dza2018 asi chichemo chatinacho ndechokuti nguva yavavhura kuti vanhu vakwanise kuinspecta voters row kana kuti vatarise mazita avo mugwaro rerevavhoti kana kuti vanhu varejeste kuvhota avo vakanga vasara nokuti papa nenhamba yakati kurei yevanhu vanga vasina kurejesta kuvhota nguva yacho yaita shoma ezvaigona vawedzera mazuva achiti wandei
zeki chave nenzvimbo dzinopfuura zviuru zviviri munyika mose dzekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota uye chirongwa ichi chiri kuitwa kubva musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno panguva iyo vanhu vakanyoresa munyika vanenge vachitarisirwa kuona kuti mazita avo arimo here muvoters roll mukuru wezek Mubulawayo district amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti Mubulawayo muchange mine nzvimbo dzinopfuura mazana mana dzekuti vakanyoresa vaone kuti mazita avo arimo here mugwaro remazita evavhoti. Vatiwo pachange pane nzvimbo mumawadhi ose makumi maviri nemapfumbamwe ari Mubulawayo uko vasati vaita izvi vachakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tiri kuita maprovisional voter inspection kubva musi wa 19 kusvika musi wa 29 kumacenters ese anenge ari mapolling stations. Tichaita futi continuous voter registration kumawadzi ese ari 29 kunenge kune kiti iri kuita voter registration. Saka tiri kukurudzira vanhu vese vasina kuregister kuti vaende kumaward centers vanoita registration. Anenge ari 411 kuBulawayo ma-inspection centers.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaDumisani Nkomo vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoona chirongwa ichi chakakosha kana kwakanyanya kutariswa matunhu eBulawayo neMatabeleland South uko kwakave nevanhu vashoma vakanyoresa pane vanhu vose vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose. Vati chirongwa ichi chinopa mukana wekuwedzera uwandu hwevanhu ava munzvimbo idzi. Pakapera chirongwa chemopapu muna kukadzi, vanhu vanopfuura mamirioni mashanu nemazana maviri ndivo vaive vakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Kunyange hazvo vanhu vange vachiramba vachikwanisa kunyoresa kumahofisi ezeka ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vamwe vanochema nerekuti mahofisi aya mashoma uye ari kure nekune veruzhinji, izvo zvinoita kuti vanenge vaine kodzero yekunyoresa vaore mwoyo. Zeki inoti muHarare chete mune vanhu zviuru mazana mashanu vasati vanyoresa kuti vagovhota uye chirongwa ichi chinotarisirwa kupa mukana kuvanhu vakaita seivavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutauriri webato rinopikisa reNational People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando vanoti nhaurirano pakati pebato ravo nevamwe vanopikisa vakaita SMDC Alliance dzinogona kuitwa vakabatana sarudzo dzisati dzaitwa. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vanopikisa vanenge vakadya manonoko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChitando.
Isu se People's Rainbow Coalition tinoda kushanda nemamwe mapato tiri kuti nhaurirano dzedu asati dzapera ticharamba tichida kushanda nevamwe dzese nokuti tinoziva kuti dambudziko ravana veZimbabwe harisiri dambudziko rokutsvaga mutungamiriri wenyika asi dambudziko ravo riripo nderokutivo vanoziva mhuka yakavapinza mumanyatwa nyika yaita kuti varare pamabhengi vasina mari iZANUPF. Saka nange tikachinja zvedu driver webhazi asi bhazi riro rakafa risina injini harina korera kusvika ZANUPF ndiyo inofanirwa kuti ibve kuti vana veZimbabwe vaone pundutso.
Asi kavamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaChitando vanogona kuti nguva inenge yafamba zvaakutongoda kuti pangoitwa ziva kwakaziva kwake muchigadzirira.
Hapana chinokonesa kana vana veZimbabwe vazvida. Kune dzimwe nyika tinozoona kuti tasara nguva dokodoko iyoyo zvinoita kuti mirenda akakwanisa kupinda pakati penyu tinoziva mabhindauko eZANUPF. Kutofunga kuti ikoko tiri kunonoka ndo zvinhu zvakanaka izvozvo nokuti tinobva tangovarova chavatenga nzungu vakavarayirwa tobva tapinda zvedu.
Asi pane nhaurirano dzamuri kuita here nevamwe pari zvino?
Tiri kutaurirana namapati ose ari muZimbabwe, tiri kutaurirana namakereke, tiri kutaurirana navashandi, tiri kutaurirana navese kuti aiwa nyaya yekubatana hatisi kuzoerega, tiri kuida.
Mutauriri webato rinopikisa reNational People's Party rinotungamirwa naDr. Joyce Mujuru vaJefferson Chitando vari parunare kumasvingo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 0549306040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekuti fonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamiriri vevarairidzi vari pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vakasangana muHarare neZuro vakaramba kutambira zvikamu zvemari dzemihoro zviri kupiwa nehurumende zvinoita 15 kubva muzana. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti mushandira pamwe kuti dzirikuda kuti mushandi ari pasi atambiriswe mari inofambidzana nepoverty datum line iyo vanoti yave pa $720 kana kuti vopiwa mari dzakapetwa kazana pane dzavari kutambira pari zvino. Mushandi wehurumende wepasi pasi anonzi ari kutambira mari inoita $253 pamwedzi pasati paiswa mari dzekubatsirikana. Nhaurirano pakati pehurumende nesangano reApex Council iro riri kumirira vamwe vashandi vehurumende dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandimiri weStudio 7 naDr. Joe.
Musangano naorganization AMU Education kuona kuti chii chingapa kuti varayiridzi vavewo nechouviri pavari. Saka kuda kusimbaradza ushamwari hwedu muFOZEU, kuda kusimbaradza kuti tingaona kuti FOZEU tingairegister sei, kuda kusimbaradza kuona kuti sectoral bargaining ingaitika sei iyo inoenderana neSection 25 yeConstitution. Saka varayiridzi vari kutenderana kuti ramangwana ravarayiridzi ringanaka chete kana tiri muFOZEU, kana tiri muSector Education tichitaura language imwe chete. Zvinonesa kuti tsuro dzizime nemhembwe zviri nani kuti shumba dzizime dzega, nokuti kana takaenda mumatanza mukuru navamwe vashandi tinenge tisingawirirani. Nokuti patinotaura zvelivhi munhu anenge achienda palivhi anoona kuti livhi haina kukosha, saka iyo yakakosha kumurayiri. Saka hurongwa huripo uyezve mamiting ari kuita neFOZEU anoda kuti mune ramangwana tidiskase nehurumende kana naemployer tiri education sector, uye tichitaura language imwe chete. Ndo zvingapa kuti murayiri dzomuZimbabwe avewo nechavauviri muZimbabwe.
Saka zvii zvakasungwa pamusangano wenyuwe? Tichiona kuti makaita musangano nguva imwe chete hurumende ichipawo vashandi wayo mari inoita 15%.
Masangano avarayiri vari muFOZEU ese aita chitidzo chokuti 15% imari shoma zvikuru kwazvo, nokuti FOZEU akaisa position paper ichida 100%. Saka kuzoti tiisa 15% vanhu vanga vachita 100% zvinhu zvinotsamwisa. Zvinongoreva kuti varayiridzi vacharamba vachinunga sose nomuromo. Uye zvekare 15% tinofanira kuzova kuti 15% yemari shoma shoma inoita 269. Saka hapana zviripo mashangura pata, hapana zviripo makumbe enyoka. Saka varayiridzi muZimbabwe kumativi mana enyika vakatsamwa, ende vari kuudza vanotungamirira varayiridzi kuti dai tabatana pamwe chete tafamba nedonzo reFOZEU, ndo kuti kuda hurumende ingazotinzwa tiri sekta.
Tingaona mune remangwana varayiridzi vachiramwa mabasa here?
Zvinokwanisa kuitika, nokuti kwakawanda kumaprovinsi kwatiri kuwana varayiridzi vanoratidza kuti havana kufara. Zvinokwanisa kuwanikwa varayiridzi vachiramwa mabasa even sondo rinouya chairo. Varayiridzi vangangotora mabhonasi avo vakaramwa basa, nokuti vari kuti kana hurumende iyeyi ikatadza kuinkirizawo masarari avo tipataenda kumaelection havazooni pachizova nekaimprovement kana vanhu vagara vahwina maelection. Nokuti kana vanhu vagara vahwina maelection wotozva kuti otomirira dzimwe 5 years ndokuti vazotomboterera vashandi. Saka nguva iye ino ndiyo nguva inga totaura nepolitician akatoteererawo kana kunzwisisa vashandi. Saka tinokwanisa kuona varayiridzi vachiramwa mabasa kana svondo rinouya chairi.
Hurumende yakakuvimbisai mari dzenyu dzemabhonasi egore rapera, munodzitarisira riini?
Mari dzemabhonasi dziri kutariswa kuti uno musi wa22. Saka varidzi varikuti ngatitorei bhonasi tironge zvimwe zvokuita kuti mari chaiyo inopa kuti wo mhuri irarame igouya. Saka vanhu vanoespekta mabhonasi musi wa22. Saka anything can happen pa musi wa22, nokuti hurumende iyi inenge yashungurudza varayiridzi zvokuti mudzimba dzamaticha hamudliwi ruzipa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo naJonga Kandeviri westudio 7. Vatyairi vemarori anotakura zvinhu kana kuti magonyet vakaomba sangano rinovamirira reZimbabwe Haulage Truck Drivers Union, iro vanoti rine chinangwa chekugadzirisa matambudziko avanotarisana navo muno munyika nemunyika dzekunze dziri kuchamhembe kweAfrica. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinoitika apo vachairi vemarori vanobva kune dzimwe nyika vari kushungurudzwa muSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi, zvinoti zviri kutorerwa mabasa azvo. Mumwe muchairi vaMichael Chaikosa vanoti vakaenda kunoshanda kuSouth Africa nekuti kune mihoro iri nani uyewo vanoshanda zviri nani.
Vanhu havana mukana wokunyatsove nejob security kana vari muZimbabwe. Makambanizi ari kusainisa vanhu ma3 months contract, munhu arigona kusevenza for 5 years asi achisenza ari contract worker. Saka munhu anozoona kuti kuSouth Africa uku kuri kutambirwa mari inenge iri nani, uye pakati pemasenzera acho achiwana zvinenge zvinoraramisa munhu. Kuti kuno uku munhu anogona kungoti chero zuva basa rinongopfuma richinzira pera. Saka job security ndo dambudziko guru pakati pemahaulage truck drivers muZimbabwe.
Mumwe muchairi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti zvakakosha kuve nesangano rinovamirira muno nekuti masangano ekuSouth Africa anomirira zvizvarwa zvenyika iyi chete.
Union kazhinji inooperate as a domestic.
Okay.
It's a domestic worker representation. Kana yakutozobuda it's like chimwe chechinangwa chekucreata maunions ndechekuti pazopedzisira paita regional union.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Haulage Truck Drivers Union vaDave Mazaneka vanoti sangano ravo rine chinangwa chekugadzirisa mashandiro evachairi vemuno. Vanoti pari zvino mihoro inopiwa vachairi vemuno iri pasi uye vanodzvanyirwa zvakanyanya mumakambani muno, izvo zvinoita kuti vabude kuenda kune dzimwe nyika.
Pane musiyano wekuti muSouth Africa vanobhadharwa mari iri nani. Saka ndozvinozokonzera kuti vanhu vari muno muZimbabwe vafloke kuenda kuSouth Africa, zvichipa mukana avo vane matransport companies kuSouth Africa kuti vatore vanhu vanenge vasina madhokumenti akakwana kuitira kuti vavabhadhari mari shoma. Saka ndizvo zviri kukonzera bongozozo ndofunga rati kunzwa kuSouth Africa nenhau yekuti munhu wese ane business anotsvaga the cheapest way of operating the business. Saka vari kutora mukana uyo wekuti munhu kana asina mapepa akakwana vanogona kumubhadhara mari shoma. Saka zvichishayisawo mukana vanhu vekuSouth Africa ikoko kuti vakwanise kuwana mabasa.
VaMazaneka vanoti vari kuita nhaurirano nevamwe vachairi kubva kunyika dzese dzemuSadic nechinangwa chekuti vagadzirise mashandiro avo nenyaya dzemuhoro kuti vasabude munyika dzavo kunoshanda kuSouth Africa uko vari kushungurudzwa.
Tiri kuita kuti kuSouth Africa kunge kuine mafavorable conditions, inhau yekuti kune maunion anomirira vanhu. Saka taakuona kuti kuno zvakanakawo futi kuti tione kuti taumbawo maunion, and then tine titarisira kuti madrivers ndo varidzi vemaunion iwayo vauye vajoine maunion avo, and then tiedzewo kurwisa kuti tionewo maconditions ari favorable seari kuwanikwa ikoko kuSouth Africa. Tirege kumhanya-mhanya tichienda ikoko zvinozokonzera matambudziko atiri kunzwa nhasi.
Sangano reZimbabwe Haulage Truck Drivers Union rave nenhengo dzinodarika 500 idzo dzakapararira nenyika dzemuSadic. VaMazaneka vanotiwo sangano iri rave nemahofisi muHarare uye rakatoindisa magwaro aro kumubatanidzo wemasangano evashandi munyika weZimbabwe Congress of Trade Unions kuti rive nhengo yeZCTU. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
munau dzemitambo vatsigiri vemitambo yenhabvu muZimbabwe vanoti vari kufara kuti makundano e2018 World Cup ave kusvika pedyo sezvo vasiri kufara nezvimwe zviri kuitika munau dzemitambo muZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo chikwata chavo chisiri kuenda kuWorld Cup, vateveri venhabvu munyika vanonokerwa nekutanga kwemabiko emakundano enhabvu epasi rese aya ayo ari kupfungaidza utsi muRussia musi wa14 chikumi. Zimbabwe yakadzingwa mumakundano aya mushure mekunge veFIFA vatadza kubhadhara nemazuva aive atarwa neveFIFA. Murairidzi wekuBrazil Valinos mari yake muhoro yemazuva ayo akamborairidza chikwata chenyika chemaWarriors. Asi izvi hazvina kubvisa manyuku-nyuku eWorld Cup muZimbabwe, vateveri vemutambo uyu vachiti ivo makundano aya ati vanonokera kutanga. Vakawanda kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kunyange dai Zimbabwe yakakwikwidza mumakwikwi aya hapana kwayaienda sezvo maWarriors aive asina mungo wekurova zvikwata zvakabudirira kunomirira Africa.
Vanhu vari kuchema kuti haina kutamba maqualifying matches, asi ndinochandoziva ndechekuti Zimbabwe ezvinoizvi bhora ravari kutamba harina kumira zvakanaka. Kusamba chaiko chaiko takadyiwa nana Namibia, zvototi even dai vakatamba hapa kungorova kungopasipeza, but otherwise Zimbabwe handi kungoti yaiqualify.
Zvikwata zvichange zvichisimudzira zita reAfrica kumakwikwi aya iEgypt, Morocco, Nigeria, Senegal neTunisia. Vamwewo vakaita savaOliver Musengede ndivo vanonokerwa neWorld Cup nekuti vaoreswa mwoyo nenhabvu yemuno yekasolaga Premier Soccer League, iyo vanoti haichanakidza nemhaka yekushayikwa kwevatambi vane tarenda.
Premier yadhakwa hachatomboira, tatumira World Cup tumbotarisa maBrazilians kuti ambotorawo mukombe kustai.
Vateveri venhabvu ava vanoti nguva yeWorld Cup ichavapawo mukana wekupedza gakava rekuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo kana Lionel Messi, avo vanga vachitora mikombe kuzvikwata zvavanotambira kuSpain, cheReal Madrid neBarcelona. Muteveri weDynamos vaByron Munyuki vanoti World Cup ndiyo icharatidza kuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo wePortugal kana Messi weArgentina.
Semaonero angu zvakapfuura muWorld Cup yadarika iyi, Messi akasvika kuWorld Cup final. Chikumbana Ronaldo haana hake kukwanisa, asi zvichienzaniswa pane nyaya ndo pane mutambo wese wenhabvu ipapo. Saka tinotarisira kuti vakomana vacharatidza, vachandiratidza nhabvu chaiyo yemandorokwati chaiyo.
Chikwata cheGermany ndicho chine mukombe uyu mushure mekurova Argentina mufinary yemakundano akapedzisira kuitwa kuBrazil muna 2014. Asi tichitarisa matambiro anga achiita chikwata munzira yekuenda kuRussia, zviri kuratidza kuti hazvisi kuzove nyore kuti Germany idzivirire mukombe wayo. Brazil ndiyo iri kunzi nevazhinji ndiyo ingangotora mukombe uyu nematambiro ayaiita munzira yekuenda kuRussia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari woramba uchikwira. Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC yowedzerazve nguva yekunyoresa vanhu vari munharaunda dzavo kana kuti mop up exercise. Bato raAmai Joyce Mujuru reNPP rinoti mapato anopikisa anogona kubatana sarudzo dzisati dzaitwa, kunyange hazvo vakawanda vari kuti vadya manonoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare manheru nenguva dza7 PM. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Chiti muswere zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.